0905 and 2005 UTC right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechina chikunguru 16, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti, hei nei musoro wenhau dzanhasi.
Ndinofunga kuti kuziviswa kwaitwa nachiremba kuti vachara mabasa mazuva anotevera kunge hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo, chinhu chinofanira kuchisa hurumende yeZimbabwe kuti tinotorina nachiremba vanotizivisa kuti ndizvo zvavanoda izvo.
Vanachiremba vakuru voyambira hurumende kuti vanogona kukanda mapadza pasi panguva yehuwando hwevanhu vabatwa necovid-19 huri kuramba huchikwira munyika. Vari kukokera urongwa hwekuratidzira musi wachikunguru 31 vanoti havasi kuzodzokera shure paurongwa hwavo. Hurumende inoti yakashandisa mari shoma mubhajeti yayo yepakati pegore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vakuru vari pasi pesangano reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association nezuro vakapa hurumende mazuva 14 ekuti igadzirise matambudziko ari muzvipatara pamwe nenyaya yemihoro yavo kukundikana kwayo waramwa mabasa. Izvi zvinouya panguva iyo bazi rezveutano rakazivisawo nezuro wakare kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira kusvika pachiuru nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 1089 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu makumi maviri nevashanu vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu negumi nevaviri kana kuti 2612 vakavhenekwa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vaive mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 395 uye vashaya vachiri makumi maviri kana kuti 20. Tsamba yakanyorwa nesangano ravanachiremba vakuru iyi iyo yakanyorerwa kuboka reHealth Services Board kumunyori mubazi rezveutano pamwe nekuvakuru vezvipatara kana kuti provincial kana kuti hospital clinical directors iri kuda kuti hurumende iise mishonga nezvikwanisiro muzvipatara, iwanise vanachiremba zvekuzvidzivirira kubva kucovid-19 kana kuti mapppe uye kuti mihuro yavo ive iri mumadhora ekuamerica ichienzaniswa nemari dzavaitambira muna gumi guru wa2018. Vanachiremba ava vari kudawo zvakare kuti zvichemo zvevamwe vashandi vemuboka rezveutano vari kuramba mabasa pari zvino zvigadziriswe kuitira kuti vabatsirane mabasa uyewo kuti nhengo dzavo dzinoshanda kuInvest of Zimbabwe asi iye zvino dziri kushanda muzvipatara munguva ino dzinge dzichibhadharwa mari dzekushanda uku. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Pasi rose vanhu vabatwa necovid-19 vadarika mamiriyoni gumi nezviuru mazana mashanu kana kuti 15.5 million uye vanhu vafa vadarika zviuru mazana mashanu nemakumi masere nezvina kana kuti 584,000. Imwe nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu, vari kukurudzira hurumende kuti igare pasi navanachiremba ava kuti zvinhu zvisaipa kudarika zvazviri iye zvino. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndinofunga kuti kuziviswa kwaitwa nana chiremba kuti vacharamwa basa mazuva anotevera kunge hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo. Chinhu chinofana kutyisa hurumende yeZimbabwe kuti tinotori nana chiremba vanotizivisa kuti ndizvo zvavanoda izvi. Kana yanga iri hurumende inenge iine vanhu pamoyo payo, ndonguva yacho yekuti vagadzirise zvinhu zvinge zvichifamba nemazvo. Nekuti mamirire akaita zvipatara zvekuZimbabwe nemashandiro ari kuita vanhu haaite kuti munhu akaita sachiremba anga achishanda pasi pemaconditions akadero. Saka inofana kunge ichitori warning government kuti igadzirise zvinhu zvacho zvisati zvaitika.
Iro danho ratorwa navana chiremba iri rakasagadziriswa rinosiya papi nyaya dzezveutano munyika? Tichiona kuti nyika pari zvino iri kutarisana nedambudziko rechirwere chaCovid-19, panguva iyo zvakare vana mukoti nevamwe vana chiremba nevamwe vari muboka rezveutano vari pakuramwa mabasa.
Kana nyaya yana chiremba iyi ikatadza kugadziriswa nehurumende, inosiya utano hwenyika yedu hwapakashata. Ndingapa muenzaniso wokuti tine vanhu vanorwara nezvirwere vachifamba atinoti machronic conditions, akaita sana hypertension, akaita sezvimwe zvirwere zvinangana diabetes, zveshuga, akaita sezvirwerewo zvimwe zvakaita sana HIV. Chero vachirapwa vanhu ava, kana vakazoshaya vana chiremba vanovabatsira kunge vabatwa nechirwere cheCovid, zvinoreva kuti vanhu ivavava vanokwanisa kunge vachizourayiwa nezvirwere izvi kana pasina vana chiremba vanovabatsira mumasure mekunge vabatwa nezvirwere.
Tinoonawo kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika huri kusimuka zvikuru. Takatarisa vanhu vasina kumbobvira vakabuda munyika kuenda kunze, zvinorevei zvaakuitika izvi?
Iye zvino tiri kuona kuti vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid vakwira muZimbabwe. Ndinorangarira tichitaura panapa vakandimiri tichiti nhamba yatiri kuona muZimbabwe inhamba iri conservative, kana yekutinoti iri pasi. Kune vanhu vakawanda zvikuru vari kutorwara nechirwere ichochi ichi vasingazikanwi. Naizvozvo kana chirwere ichi chikaramba chichienda mberi vanhu vasingarapwe, vana chiremba vachiramba mabasa, zvinoreva kuti tichazosvika panguva yekuti tinenge taakuviga vanhu zuva nezuva. Nekuti vanhu ava vanoshayiwa yatinoti care. Care inowanikwa kuhospital, kuna nesi, kuna dokta. Saka kana madokta nemanesi kusisina, zvakafanana nekugadzirira vanhu marinda.
Havanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain. Dr. Matthew Nyashanu vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Kuchongwa kwenyaya yevatori venhau Frank Chikore naSamuel Takawira vari kupomerwa mhosva yekutadza kutevedza mutemo wekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 kwatadza kuenderera mberi nhasi mudare raMagistrate kuMbare. Mushure mekunge vafakazi panyaya iyi vatadza kuenda kudare vachinzi vanga vachirwara. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vafakazi panyaya iyi vanoti mutikiti vava Colin Makore pamwe nemumwe mushandi mukuru wepachipatara cheParktown Hospital, apo pakasungirwa Chikore naTakawira vaStuart Ephraim, vatadza kuuya kudare vasina kuzivisa dare. Izvo zvaita kuti mutongi panyaya iyi amai Kudzai Hove vapi masamanisi ekuti vaviri ava vasungwe nemhosva yekuzvidza dare, kana kuti mawarrant of arrest pachirungu. Zvaitwa nevafakazi izvi zvatadzisa kuti nyaya iyi ienderere mberi uye yave kutarisirwa kuenderera mberi musi wa29 Chikunguru. Gweta raChikore naTakawira vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti vauya vakagadzirira nhasi asi hapana chafamba sezvo vafakazi vange vasipo.
Tanga takatanga kubvunzurusa purisa kana kuti fakazi witness wekutanga. Saka patadzuka kuti ticontinue neprocess iyoyo mukati mezuva ranhasi taunzwa kuti vanoziva pakati vose vari vaviri panyaya iyoyi vamupurisa nevekuchipatara havasi kunzwa mushe saka state yakumbira iyo kuti tipostpone meta iyi kusvika musi wa29 July takamirira kuti vapore tozodzoka nyaya iyo kuti
chikore natakawira vakasungwa musi wa22 chivabvu kuParktown Hospital vachinzi vainge vapinda muchipatara ichi zvisina mvumo vainzi vaida kunoita hurukuro sevatori venhau namuzvare Joana Mamombe muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri vano venhengo dzeMDC Alliance avo vanoti vakapambwa vakashungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori asi hurumende iri kuramba kuti vatatu ava vakapambwa vaviri ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatava nemwoyo vati kunyange hazvo vasingapinde panhanganyaya dzematare vanoshushikana kuti vatori venhau vanoramba vachishungurudzwa panguva ino kunyange hazvo vari vamwe vevashandi vanoita basa rakakosha panguva ino yedenda recovid-19
izvi zvinovhiringa zviga zvedu zvebumbiro remutemo section 61 uyezve zvinovhiringa kuparurwa kwakaitwa nematare edzimhosva achitaura kuti mapurisa ngaasavhiringe vatapi venhau kana vaita basa ravo zvovhiringa zvakare zvidanho zvakatorwa nehurumende yenyika yezimbabwe kuburikidza nebazi rekupepetwa kwemashoko vachiti ivo vatapi venhau vanoita basa rakakosha munguva yekurwisana nedenda iri zvavanotiwo nechirumbi essential services
munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vaudza Studio 7 kuti havangatauri nezvenyaya dziri pamberi pematare uye vachataura nezvadzo chete kana dzichinge dzapera kumatare pane vatapi venhau vanodarika 16 vakasungwa kubvira pavharwa nyika nekuda kwecovid-19 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Muzvinafundo Mutuli Ncube vati hurumende yashandisa mari shoma pane yavaifungira kuti vachange vashandisa kusvika pari zvino vakati zvinoratidza kuti hurumende ichangoshandisa mari yakatarwa yegore rino pamabasa ayo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura ongororo yavo yemashandisirwo yemari yehurumende yegore rino inoitwa pakati pegore vaNcube vati zvisinei nedenda recovid-19 riri munyika pamari yaifanirwa kunge yakashandiswa kusvika muna chikumi pakasara mari inosvika mamiriyoni mazana masere.
Budget surplus of around of about 800 million Zimbabwe dollars has been realized for this first half of the year.
VaNcube vazivisawo kuti mari inotambirwa nemushandi ichange ichizobatirwa mutero yakwidzwa kubva pamadhora zviuru zviviri kuenda pamadhora zviuru zvishanu.
I propose to review the tax-free threshold from 2,000 Zimbabwe dollars to 5,000 Zimbabwe dollars per month.
Vatiwo pamari yavashandi vehurumende vari kupiwa nekuda kwechirwere checovid-19 ichange isingabatirwi mutero kwegore rose kutanga mwedzi wakubvumbi. VaNcube vatiwo kunyange hazvo pavakazivisa bhajeti regore rino vaitarisira kuti upfumi hwenyika hukure nezvikamu zvitatu kubva muzana vati zvazvichagoneki nekuda kwechirwere checovid-19 vakati upfumi huchadzokera shure nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitya vati vanoshamiswa kunzwa vaNcube vachiti pane mari yakasara asi munyika muine matambudziko akawanda asina kugadziriswa sekuramwa mabasa kwaana chiremba uye kuwanisa vanhu zvekudya. Vatiwo mari isingabatirwi mutero ichiri shoma zvakanyanya.
Tikatarisa panguva ino yecovid tiri kuona vanoshanda kuzvipatara vachiratidzira kuti mari dzavo hadzisi kukwana. Izvi hazvina kuadreswa naminista paanga achiita announcement yake yebudget. Kuwedzera kwavaita tax free threshold kuenda pa5,000 zvakanaka asi hazvizadzisi zvinofanira kunyatsoitwa nekuti tiri kuona iyoyo 5,000 ichiri mari iri pasi pepoverty datum line.
Mumwewo mugari wemuHarare vaOwen Liwayo vatiwo zvataurwa navanxuba hazvishanduri upenyu hweveruzhinji avo vange vari kutarisira kurerutsirwa munyaya dzeurombo.
Mafigazi mapesere anotaura anonyautsa mukanwa but haana chinobatika chekuti munhu achirarama anotishuwa ndabatika upenyu hwangu washanduka nezvaanaunza.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vatiwo vanxuve vanga vaine nhava yanga izere mhepo. Vati vanga vakatarisira kuti paunzwe urongwa hwokubatsira vanoita mabasa emaoko avo vakakanganiswa zvakanyanya nechirwere cheCOVID-19.
Tanga chitarisira kuti pachiva neurongwa hwekuunza mari inotarisira nezvehealth kubatsira mainformal traders. Tanga chitarisira nyaya dzemacushioning funds akambovimbiswa. Taona kuti hapana kana any supplementary mari yapiwa yawedzerwa. Saka hapana chitsva, hapana chinyowani, hapana kupembera, hapana zvinochinja mararamire.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kupinda musangano uyu sezvanga zvakatarisirwa, asi vanga vakamirirwa navakembo Mohadi muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vari kutungamira urongwa hwekuratidzira kuri kuda kuitwa munyika musi wa 31 Chikunguru vaJacob Ngarivhume vanoti urongwa hwavo huri kuenderera mberi zvisinei nemashoko ehurumende ekuti huvandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau muHarare nhasi vaNgarivhume vati havasi kufara nekuchekeshera kwavanoti kwaita huori munyika. Nokudaro havasi kuzoregedza kuratidzira nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita huwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19, vachiti vachatora matanho ekuti vacharatidzira musi uyu vatevedzere zvakatarwa nehurumende kuti vanhu vange vakatara mukana kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Taneta nehuori huori hwauraya nyika yedu yeZimbabwe. Huyai mumigwagwa tiratidzire kuti hatidi taneta zvecorruption, taneta nehuori hwauraya nyika yedu. Saka vana veZimbabwe vari kuungana, vari kuuya pamwe chete kuti vatiratidzire nenyaya yehuori muZimbabwe. Isu tiri kuti aiwazve nekuda kwekuti tine nyaya yeCOVID, isusuwo vanhu vanoratidzira vachange vakapfeke mamasiki avo, vanhu vanoratidzira vachange vane mahand sanitizer avo, vanhu vanoratidza vanenge vachiita chokwadi chekuti vari kumaintaine distance iya inonzi social distancing yekuti haunyanyi kuende pedyo nemunhu ari pamberi pako kana ari kumashure kwako.
vaNgarivhume vati vose vari kuita zveuori muhurumende vanofanira kusiya basa uye vati havasi kuzobuda mumigwagwa kudzamara zvavari kuda zvaitika. vaNgarivhume vati vakazivisa mapurisa nezveurongwa hwavo hwekuratidzira uhwu, asi hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapounyati kutinzwe divi ravo sezvo vati vanga vakabatikana. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vachafadzwa mugwadi, vati sebato havasi kuzopeta maoko vachisiya vaNgarivhume nevamwe vavo vachiratidzira musi wa 31 Chikunguru.
Hatirambi takanyarara takagara tichiona vanhu vachirangana kupaza mutemo kana kuvhiringidza runyararo munyika yeZimbabwe. Hatitenderi zvakaita saizvozvo seZANU-PF. Musi wa 31 July hapana chinoitika as long as ZANU-PF ichiri mumasimba sezvazvichava. Hakuna zvinoitika musi wa 31 July. Corruption hairwiswi nokumhanya nokukonzeresa mhirizhonga mumastreets. Zviri kuitwa nehurumende ndozvatichatevedzera. Zvokusungwa kwevanhu vose zvisinei nekuti vanobva kumapato akaita sei.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaClaris Maduku avo vanoshanda nesangano rePlatform for Youth Development in Zimbabwe vati vaNgarivhume nevamwe vavo vane chikonzero chakadzama chekuratidzira.
Sekuona kwangu zviripo zvakawanda zvinofanira kuti vanhu vange vachibuda vachinoratidzira, sekuti nyika ino yakazara corruption and economy yedu haisi kuitamira zvakanaka. Vari kutungamira nyika yedu vataridza kuti vatadza. Asi maZimbabweans aneka kurwadza katinoita nekuti panguva yatiri inei pane zvinhu zvakati wandei zvinokwanisa kunge zvichishandiswa nemaZimbabweans kutadza kubuda, nekuti tiri kutaura nyaya yechirwere cheCovid chakuramba chichisimuka zvekuti mataurirwo azviri kuti vakawanda vanenge vakutya kuzobuda nekuti vanenge vachitarisawo nyaya dzeupenyu hwavo. Totarisa zvenyaya yekuti masoja edu mizimbabwe muno ne vandashe mtemo vane zvavato ita zvatinota saba history kubva pakatanga August 1 gorera patapedza ma elections apa ne zvinenge zvichingodikana pazvinzi panenge paine ratidziro
kuratidzira kuri kuda kuitwa ne July 31st movement kunouya panguva iyo wandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid 19 huri kuita chamuramba mhuru uku mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vachatora matanho matsva zvichitevera kufa kuri kuramba kuchiita vanhu nechirwere ichi pakuratidzirwa kwakaitwa gore rapera pakafa vanhu vakawanda mushure mekupfurwa nemasoja vamwe vakakuvara uye vamwe vakasungwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuSudan yatambira chikumbiro cheUnited Nations High Commission for Human Rights chekuti ive nemuzinda munyika iyi kuitira kuti ibatsire Sudan mukupinda kwairi kuita muutongo hwejekerere. Cameroon iri kuramba kutambira gwaro rakaboriswa neHuman Rights Watch rinoti mauto enyika iyi ari kushandisa vanhuwo zvavo senzira yekuzvidzivirira kubva kuvarwisi veBoko Haram. Human Rights Watch inoti mauto eCameroon ari kumbunyikidza vanhu vagere kumuganhu wenyika iyi neNigeria ava vakaramba kushanda neBoko Haram. Munyika zvino zvinonzi hazvina kugadzikana munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika izvo zvokuti mauto nemapurisa agare akadzipakatira achiti vanhu vave kuda kuzopindigura hurumende nechisimba. Vamwe vanopikisa nemasangano akazvimirira vari kuronga kuratidzira musi wa 31 chikunguru kunyange nyika iri pakati pekurwisa dambudziko recoronavirus vachiti havasi kufara nehuori hwavanoti huri kuitwa nehurumende. Kunyange hazvo mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari ivo vakaronga kuratidzira uku, MDC Alliance inotiwo iri kutsigira urongwa uhu. Kusagadzikana kwezvinhu munyika kuri kuuya apo United Nations iri kushorawo hurumende yeZimbabwe nekushandisa mauto kana vanhu vachiratidzira zvainoti kutyora kodzero dzevanhu. United Nations kuburikidza nenhumwa yavo yakashanya kuZimbabwe vaClement Nyaletsosi Vole inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyika zvikuru nyaya dzezveupfumi kwete kushandisa mangoromera. Asi mumiriri weZimbabwe kuUnited Nations vataonga mushayavanhu vanoti United Nations iri kutema yakarerekera rimwe divi. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu munyika nezvingaitwa kugadzirisa matambudziko aya, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvematunhu muMDC Alliance vaJacob Mafume uye mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi. Totanga nekunzwa kubva kuna vamugwadi nezvenyaya yekuratidzira.
Zvokuti kune vanhu vari kuronga humbimbi ndoga nemhirizhonga musi wa 31 July isu takatokanganwa nezvazvo hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika munyika yeZimbabwe. Nyika ino yakarwirwa kamwe chete kubva kuutongi hwevatsvangiriri tikaunza rusununguko tikaunza kuzitonga kuzere Do mafambira tiri kuita pari zvino. Tikatora minda, tikatora economy tikaisa maoko evanhu kuti vanhu vazvishandire. Nyaya tiri kushanda naiko neproductivity. Vamunanga kuvanotaura kuti productivity ngatirimei munda, ngatiite zvakati, ngatibade mashops, tiite basa rekuti tiproduce goods and services. Zvinoshandisiwa nevanhu vanovedu vachirarama. Hatingaite nyika inoita basa rekurima mademonstrations. Hatingaite nyika yedonga watonga, hakuna zvakadaro kana tichiri possess ZANPF. Nyika inoita mutungamiriri umwe chete nehurumende imwe chete nevanhu vamwe chete vakabatana vanenge vatsaudza tinodzoreredza kana vanenge vati varonga demonstration kana zvokurwisana musi wa 31 July vamatema danda navachina masa vakataura kuti no we are ready to host you tinotogumirira hatitenderi zvinhu zvakaita seizvozvo kuti nguva ino lockdown vanhu vanowanikwa vachipesedzwa vachidambura nhembe vachimhanya-mhanya mastreets hatitenderi zvinhu zvakaita seizvozvo hakuna haisva
vamafume chii chiri kupa kuti munyika muite kusagadzikana kwakadai
chinhu chakafomewa nekuba hachisi chakashanda problem iripo ndiyepo kuti pakaita kubiwa kwemavhots muna 2018 apresident Chamisa pabva pazoita kubiwa kwemaparlamentarians iko zvino muri kungoona maparlamentarians akavhotirwa achinzi ndeMDC Alliance ari kudzingwa neboka ratakakwikwidza naro zvino kuba kwakadai kuri pachena kunoonekwa nenyika dzese dzepasi rese hakuna kwakunoindisa nyika mberi iko zvino stock exchange yakavharwa hupfumi hauzi kutenderera ikonomi yakamira mareforms emedia nezvimwe zvakadaro nemaelections haazi kuitwa saka tikasadaro tikaramba tichitsimbirira tikaramba tichienderera mberi nekufamba kwegwakanja aiwa zvichatitorera nguva kuti tisvike kwatakananga nekuti gakanja rifi rakafamba mustraight line rinofamba rakabhenda hurumende yavamunangagwa yakabhenda inofamba segakanje inofamba serwaivhi haine matongero akaipa semapere
eva mugwadi kupedza dambudziko iri vamwe vari kuti ngapaitwe hurumende yevanhu vanogona kungofanobata matomu pakamirira kuitwa sarudzo dzakajeka kana kuti transitional authority munoti kudii nemashoko aya
2018 musi wa 31 July vana vemuzimbabwe vakandimuka vakanovhotera bato ravanoda kuti ritungamirire nyika ino yezimbabwe ende havana kutsvaka kumwe kwese vakatsvaka bato rinotungamirwa navamunangagwa rinonzi ZANPF nauye vakatsvakira bato rinekuti ndo bato ravanoziva kubva murusununguko rwezimbabwe kusvika patari nhasi zvokuti zvana national transitional authority izvo ndezvanaibhomandaza izvozvo asi vanhu vemuse muzimbabwe musi wa 31 July havanambofonera national transitional authority yanga isipo paballot box kana vachida kuisa paballot paper maelections ari kuya 2023 ngavaise nta yavo ipapo kana ichivaona nevanhu vovhoterwa iko zvino vana vemuzimbabwe vakamira nomutungamiriri wenyika Emmerson Dambudzo Mnangagwa
chii chinodiwa kuitwa pa vamafume petai chirongwa chedu
takaisa ma5 points akatakataura sebato reMDC Alliance hatinofanirwa kunge tichiinda todzokera kulegitimacy towirana nenyika dzepasi rese togadzira nyika ino tozoita sarudzo yakajeka sarudzo inoita kuti mutungamiri chaiwo ange achisarudzwa munyika izvi ndo zvinobetsera kwete zvatiri kuita izvi kutungana kwembudzi
avanga vari mutevedzeri wemunyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaJacob Mafume manzwa zvakare kubva kumukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa mugwadi vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichipokerwa naBlessing Zulu Studio 7 Women's Roundtable na 8 PM chiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 chavhiringa pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vana chiremba vakuru voyambira hurumende kuti vanogona kukanda mapadza pasi panguva yehuwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 huri kuramba uchikwira. Vari kukokera hurongwa hwekuratidzira musi wachikunguru 31 vanoti havasi kuzodzokera shure paurongwa hwavo. Hurumende inoti yakashandisa mari shoma mubhajeti yayo pakati pegore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.